Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 21-2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinokutarisira kuti kumastructures yevagari kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuguta reHarare vaite misangano yavanokoka makanselers avo.
Hurumende yokurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuru yeHarare wekuda kutenga imwe software. Vagari vachiti panogona kunge paine uori waida kuitwa nekanzuru. Asi meya veHarare vaJacob Mafume vanoti vakatomisa urongwa uhu.
Uwandu wevanhu vakurwa nechirwere chekorera huri kuita huchitiwedzerei ende huchienda kumatunhu akatisiyanei siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hunonzi horamba huchikwira kubva pachatanga muna kukadzi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi yePSL. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza nemunyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti inonzi iri kukurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuro yeHarare wekuda kutenga imwe software yekushandisa mumakombiyuta kutara mitero nemamwe mabasa. Software iyi iyo inonzi Enterprise Resource Planning Software inonzi yaida kutengwa kubva kuSouth Africa ichikosha mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US $57 million. Asi meya vekanzuro yeHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro yavo yakatomisa urongwa ihwohwo. Ukuwo rimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reHarare Residents Trust rinoti riri kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi richiti vagari vanoda tsananguro izere. Hatina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Isu sesangano revagari tinokutarisira kuti kumastructures yevagari kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuguta reHarare vaite misangano yavanokoka makanselers avo vachitarisira kuti vapihwe maupdates maererano nenyaya dzeservice delivery. Nekuti dambudziko guru ratiri kutarisana naro nderekuti makanselers mazhinji haachinei nezvinofadza vagari zveservice delivery, asi wawe mubishi rekutsvaga rutsigiro rwekuti vadzoke muhofisi varambe vari makanselers.
Misangano yamuri kuda kuita iyi munofunga kuti inogona kubatsira here kuti zvinhu zvacho zvigadziriswe?
Chimwe chinhu chatitaita zvakare ndechekuti kana zvanyanya kunetsa tinogona kutora matanho ekuenda kukot kuti tiedze kusimbisa nyaya yekuti vanofanirwa kuita zvinhu zvavo zviri pachena vasingambunyikidzi kodzero dzevagari. Izvi ndo zvinhu zvatinofunga kuti zvinotikoshera kana pachive nehurukuro pakati pevagari nemakanzelazi avo unge tinokwanisa zvakare kushandisa simba rematare edzimhosva.
Saka kumatare uku munoona here paine chinobuda mukakwidza nyaya idzodzi idzi kumatare?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti kunyange tikawana simba kumatare edzimhosva, majudgments acho haasiri kuenforcewa zvinofadza vagari. Saka simba rinotobva kuvagari kuti varege kuramba vachivhotera vanhu vasingagoni kuita zvido zvavo.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vanonzi vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hwasvika pamazana matatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 322. Hunove huwandu hwepamusoro-soro pasvondo rimwe chete kubva pakatanga chirwere ichi musi wa12 kukadzi gore rino. Ruzhinji rwevanhu vakabatwa nechirwere ichi runonzi rwuri muguta reHarare. Bazi rezveutano rinoti chirwere ichi chakanyanya kudunhu reManicaland, uko kwave nevanhu mazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 451 kuchitevera Harare, iyo yasvika pamazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa uye vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi tabata nyanzvi yezveutano vachishanda nechipatara cheChinoi Mall Medical Center Dr. Josephat chiri panyanga kuti tinzwewo maonero avo.
Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuendera mberi munyika yeZimbabwe. Izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchitiwedzerei ende huchienda mumatunhu akati siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Vanozvichengetedza nenzira dzipi?
Tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko vasati vabata chikafu, vageze chikafu chavo chavanoshandisa pakubika, vachigeza vasati vachibika, pakuboilisa mvura voibhoilisa mvura inyatsokuchena kuti vasaite chirwere chekorera. Tokurudzira kuti kana tikwanisa kuwana mishonga yakaita sana water guard moisa mvura dzenyu kuti mvura idzodzo dziuraye chirwere chekorera, kuti kana makunwa mvura inge yakachena. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vasashandise mabush toilets zvekuitira tsvina musango zvinoita chirwere chekorera chirambe chitekeshera chichipararira.
Ko vanenge vatobatwa kare nechirwere vodiniwo?
Kune avo vanenge vabatira chirwere chekorera ukaona watanga kuchaya uchiita manyoka akati nyanyiya akaita mvura mvura, chinova icho chiratidziro chekuti unokwanisa nguva kurwara nechirwere chekorera. Kurumbidza kumhanya kuchipatara unobatsirikana. Kune maantibiotics nemishonga mizhinji yamunokwanisa kuwana. Chinokosha kazhinji panyaya yekorera inyaya yekuti munhu akanga akurwara nekorera akurumidze kumhanya kuchipatara, akurumidze kunobatsirwa. Saka tinokurudzira kuti uyo neuyo anenge afungidzira kuti anechirwere chekorera, zvikuru sei kuvana vadiki nevechikuru, ukangaona kuchichaya kana mwana achichaya zvakanyanyisa, mhanyai kuchipatara nekurumbidza. Ende muri munzira yekuenda kuchipatara, endai magadzira mvura yeshuga neisauti, mufambe muchinwa muchinwa munzira, kana ari mwana mudiki muchimunwisa padiki padiki, kuti pamunosvikawo kuchipatara anga asiri dehydrated, asina kunyanya kupera mvura mumuviri. Tinoona kuti chirwere chekorera chinonyanya kuuraya kuburikidza nekupedza mvura mumuviri. Mwana anenge aita dehydration, kana kuti munhu anenge aita dehydration mvura yapera mumuviri, ndipo panozoita macomplications kutanga kurwara nechirwere chekorera kusvika pakuzoda kuzoshayika. Saka kuti titi madates kana kuti nhamba dzevanhu kuwandu wevanhu vanofa nechirwere chekorera huite ushoma, tinoda kuti vanhu vano inonzi salt and sugar solution kana kuti ORS, oral rehydration solution, mvura yeshuga nesauti, vasati vaenda kuchipatara mogara matanga kunwa muchiri kumba, pamunosvika kuchipatara moramba muchinwa, zvinobatsira kuti chirwere chekorera chirapike nekurumbidza, mukurumidze kupora, mukurumidze kudzokera mumabasa.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano vachishanda nechipatara cheChinoi Mall Medical Center Dr. Josephat chiri panyanga vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Nepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day, kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa.
Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vebato rinopikisa remarepublicans vari mudare reparamende vanofanirwa kubvuma kuchinja muono pamashandisiro emari nehurumende kuitira kuti vasvike pachibvumirano nemademokrats chekukwidza mari yekukwereta munyika. Hurumende isati yashaya mari yekushandisa. Hurumende inogona kuita chidimbu chekuzadzisa zvisungo zvayo zvemari nekukurumidza musi wa 1 Chikumi. Vachitaura pamusangano nevatori venhau kuHiroshima kuJapan, vaBiden vakati vakaita chikamu chavo chekupanzira dzekukwidza mari yenyika inosvika matririoni makumi matatu neimwe chete nemabhiriyoni mana kana kuti 31.4 triliyoni. Izvi vanoti kuitira kuti hurumende yeAmerica irambe ichikwanisa kubhadhara zvainosungirwa kubhadhara. Zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvakanyorerana chibvumirano chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete kutanga mangwana manheru nguva dza7:45 kuKhartoum. Mashoko aya aziviswa nevayananisi muhondo iyi muhurumende yeAmerica neyeSaudi Arabia. Zvibvumirano zvakambonyoreranwa kumashure zvekumisa hondo iyi hazvina kutevedzerwa, asi America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo vachaita zvese zvavanogona kusimbisa chibvumirano ichi. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti chibvumirano ichi chichapa mukana wekuti vari kutambura uye vakatama misha nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 shortwave. Chirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa naBlessing Zulu weStudio 7 cheYouth Forum. Nhasi muchachipiwa neni tichiti taita rombo rakanaka, tataura namukoma Bright Kawara vanozivikanwa zvakanyanya nekunzi Boss Kawara mumaindastiri ezvemafirimu nezvemimhanzi umu. Nhasi tiri kukurukura navo pamusoro pefirimu ravo idzva ravari kubura rinonzi Varsity Life. Tinzwe zvizhinji kubva kwavari.
Muvhi iri rinonzi Varsity Life imuvhi rinoratidza vanhu upenyu hwepayunivhesiti huri kuraramwa nevana vepayunivhesiti. Saka tangangoti muchidimbu iri kuratidza lifestyle yevana vari mumayunivhesitis. Ndakafunga kunge ndinge ndichiratidza upenyu huri kuraramwa nevamwe vangu kana kuti vatiri kurarama isusu kumayunivhesitis, nekuti zvimwe zvinhu vanhu vazhinji vanofunga kuti kuyunivhesiti inzvimbo yekunodzidzira chete, asi inzvimbo iri kuitika zvakawanda zvakasiyana siyana zviri kuitwa nevana, uye vabereki vazhinji havazive zvinoita vana vavo kana vachinge vari kuno kuyunivhesiti. Uyezve kune vamwe veshiduku vanengina vedu vachangonyora form 6 vanofanira kuziva kuuyawo vachiziva zvinoitika, kwete kungonzwa vasiri kuziva kuti chii chinoitika. Zvinowawo zvimwe zvinovabatsira kuti kana vachinge vasvika vanenge vakuziva kuti peer pressure unofurirwa nzira dzipi, vasikana, vakomana, chii chinenge chichiitika vanenge vakuzivawo.
Imi makapinda sei mune zvemafirimu izvi?
Ini kuti ndipinde mune zvemafirimu, zvinhu izvi zvakatanga una mukoma vangu vainyora mabhuku. Kana makamboverenga bhuku rinonzi Sergeant Chimedza, anonzi James Kawara, ndiye aita zvekunyora nyaya. Saka inini chingava tingati ndo chipo chatinacho kumhuri kwedu. Saka inini ndakazongoti aiwa mukoma wangu vainyora ari mabhuku, inini kuti ndinyore mabhuku hazvibudi kuti ndinge ndichinyora mabhuku izvezvi, nokuti muZimbabwe mabhuku ukamanyora ana mari yakanyanya stereki uye vashoma vachavaerenga mabhuku. Asi ndikaita iri nzira yemafirimu, ndoita iri nzira yemavisuals, kuti nyaya yandanyora ndochiisa kuma visuals zvinenge zvine impact even kuma audience yedu vanenge vachiona vanenge vachiita se vachinzwisisa zvatinenge tichiedza kuvataurira.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atirikunge tichisangana nawo mukoma Evans akawandisa, ndisirini chete ndakatanga kunge ndichisangana nawo matambudziko iwayo, asi vakuru vedu vaiita zvefilming vakaproducer mamovie akare ananeriya vakuru vedu paingofesa matambudziko iwayo. Anova matambudziko esponsorship. Entertainment industry inoda sponsorship. Izvi tine zvimwe zvinhu zvatikajamba zvatisina kunge tichiita tichitiza mari yezvinhu izvozvo. Even kamera yedu chaiyo taishandisa kamera 1. Kamera 1 ndo kamera ndaishandisa iyoyo. Kamera chaiyo doko doko, asi movie chinhu chinoda makamera zakawanda from different angles kuti tinyatso express ma feelings evanhu uye kuti audience yedu inyatsoona kuti shuwa munhu uyu ndo zviri kuitika kwaari. Pane makameras akawanda nengachidiyo, asi isu hangaitoti challenge kuti chikoro chinge chisponsor.
Saka vanoda kuonawo filimu irori vanoenda kupi kuti variwane?
Saka vanoda kuona filimu iri vanokwanisa kuenda pa YouTube yakanzi Facet Life, kana kuti vanokwanisa kuenda pa page yakanzi Boskawara. Vanoenda pa page yakanzi Boskawara, pane ma videos andakapostia papo, pane link, kana kundibata pa number dzino 0778564952 0778564952.
Mashoko amungasirewo vamwe vechidiki vari kunze uko ndeekuti kudii?
Mashoko angu kune vamwe vechidiki nyanau hombe especially yatunyanya kuriratidza pamovie iri nau yepeer pressure, kufurirwa muzvikoro umo, kufurirwa kuita zvemadrugs. Madrugs aparadza vanhu vazhinji kuanasikana, nauye kufurirwa kuona murarama life yaunorarama kumba kwenyu, kwete kuti wakuchikoro wochitedzera zvekurarama roommate wako kana mumwe wako. Inowa nawo yakashata iyoyo, mawaniro akasiyana, tinowana chinobva kwakasiyana. Saka kutsikana nezvauinazvo.
Ndinokutendai mukoma Bright, vateereri mange muchinzwa kuna Bright Kawara, vanhu vanomuti Boss Kawara muindustry, tichikurukura pamusoro pefilimu rake idzva rinonzi Varsity Life. Teererai zvakare svondo rinouya, pamuchawana zvakare chimwe chirongwa chevechidiki cheYouth Forum panopa Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
munondipa simba.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nazi tatsikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kuna mufundisi David Simango. Ngati vanzwei.
Ini ndinoitwa Abel Mudiwa, ndiri pano pamakado South Africa. Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isu tichiziva kuti Mweya Mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita nekuparidza nekuimba nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamission churches vanotaura kuti hatiiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi venyu kana tikadzoka even kuOld Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii. Ndatenda vahwande.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanakai baba Hwande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Chokutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti Mweya Mutsvene haaprofiti, Mweya Mutsvene haaparidzi, Mweya Mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28, Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti Mweya Mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa naMweya Mutsvene. Zvinonga titaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri kune kuprofita kwaiitwa navaprofita vekare muOld Testament vakafanana naJeremia, vana Danieri, vana Zakaria nevamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiprofita vachigarwa nomweya waMwari vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva okupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuprofita. Zvino ngatichionai kuprofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge She Jesu vauya kuprofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuprofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 paverse 3 panotaura pachiti, asi vanoprofita kana kuti unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuprofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiprofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuprofita. Vanoprofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuprofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 verse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuprofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho, nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23 tererai munzwe Mwari zvaanotaura paverse 21. Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno, nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda.
Vaterere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Tochimbotarisa zvabuda mumitambo yePSL yatambwa nhasi. Hapana shanduko huru yaitika mumamiriro etafura yeCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kupera kwemitambo yechigumi muhurongwa hwemitambo yenhabvu mwaka uno. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars ichiri kutungamira makundano aya mushure mekunge Manika Diamonds yatadza kushandisa mukana wayanga yawana wekuti ende pamusoro petafura ndokuita mangange 0-0 neDynamos muNational Sports Stadium nhasi masikati. Manika Diamonds iyo yanga ine mapoints 15 yanga ichizoenda pamusoro petafura nepoint imwe chete dai yarova Dynamos, asi zvakona nganga murapo achida. Pari zvino Ngezi ndiyo iri pamusoro nemapoints 11 yakaenzana neHighlanders iyo yakaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets neZuro. Manika Diamonds iyo yave nemapoints 16 yave pachinzvimbo chechitatu yakaenzana mapoints neCapes United, asi iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Murairidzi wemaGem Boys Jairo Stapera anoti hondo yokutora mukombe iri kuenderera mberi.
Tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa anofanira kugadzirisa chikwata chavo kuti chiwedzere mwando.
Zvinoita samasupporters, we want more wins, we want more results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Fanira bhora ratakatamba pahange ende bhora iroro ndiro riri kutarisirwa namasupporters, harisi kuonekwa pamwe magames atachidraw. Expect kuti timuve.
Mutambo pakati peCapes United neSheesham hauna kutambwa mushure mekunge Sheesham yaramba kufamba kunotambira mutambo uyu kuMandava Stadium ichida nhandare yayo yeBata. Kunyange hazvo Bata Stadium yakapiwa mvumo yekushandiswa neveZifa, vatungamiri vePSL vakaimisa vachiti haikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. MuHararewo mavewo nekuchema kuti huswa hwemunhandare yeNational Sports Stadium hwave kuipa nekushandiswa zvakanyanya nezvikwata zvisere zvirikushandisa nhandare iyi svondo rega rega. Asi mutambo kuColliery pakati peHwange neTriangle waenderera mberi zvikwata izvi ndokuita mangange 0-0. Kwatambwa mitambo gumi zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 17 points, Highlanders 17 points, Manica Diamonds 16 points, Capes United 16 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Sheesham 9 points, Greenfield 9 points, ZPC Kariba 8 points, Black Rhinos 6 points. Yadza yakapunyuka kubva pazvikwata zviri pasi pasi izvi, yarova Herentals 1-0. Asi murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vanofanira kugadzirisa maitiro avo pamberi pegedhe.
Tikushanda zvakanyanya kuti tigadzirise kuti goesa. Mukatarisa zvino tagoesa bhora kunze kwebox, kana tisingagoesi bhora kunze kwebox. Saka zvinhu zvatiri kugadzirisa zvekuti magame ari kuteera ticharamba tichigoesa ende nacho vachagoesa akawanda.
Simba Bhora neBlower Chiefs ndidzo dziri kuvhara mitambo yesvondo rino apo dziri kusangana muNational Sports Stadium mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yokurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuru yeHarare wekuda kutenga imwe software. Vagari vachiti panogona kunge paine huori waida kuitwa nekanzuru. Asi meya weHarare vaJacob Mafume vanoti vakatomisa urongwa uhwu. Huwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hunonzi woramba huchikwira kubva pachatanga muna kukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba, mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu padande mutande re www.voashona.com. anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dure achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.